manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 11/2023 makatirira ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vateerera nyaya yatanga richipira kwavari kuti panga pasina umbo hwakakwana kudare remagistrate court yekuti titi vangarifume ndivo vane Twitter account yaishandiswa.
Dare repamusoro rinopa mutongo wekuti mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume havana mhosva yavakapara pavakakandwa mujeri kwemakore matatu. Vamwe vokurudzira bato reCitizens Coalition for Change kuti ribude mudare reparamende nemakanzuru kuti zvibude pachena kupasi rose kuti munyika mapindwa napongwe.
Parinzi hapana rubatiro rauya zvekutarisira kuti kana richinge razouya tichazoita kuziva nekuzivisanyika kuti pane rubatiro rwabva kuhurumende.
Vanhu vakawanda voparadzirwa dzimba nedutu mupengo remhepo nemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vawanikwa nedare repamusoro reHigh Court vasina mhosva panyaya yavange vatongerwa nedare ramagistrate yekugara mujeri kwemakore matatu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga padandemutande reTwitter muna 2020. Vangarivhume vanonzi vaipesvedzera vanhu kuti vapinde mugwagwa vachiratidzira. Asi vatongi vedare repamusoro reHigh Court vapasirai kwenda naMai Fatima Maxo vati hapana mhosva yavakapara. Kunyangwe vamwe vari kuti matare munyika anotarisa kuti wabuda mbamani kurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakamboudza Studio 7 kuti matare akazvimiririra. Asi kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi ngatinzwe kubva kune rimwe gweta ravangarivhume muzvinafundo Lovemore Maduku.
Nyaya yavangarivhume nhasi yangari padare reHigh Court vachitarisa yatinoti appeal kutongwa kwayanga yaitwa namagistrate court. Dare iri ranga rina Justice Kwenda naJustice Maxwell. Vateerera nyaya yatanga richipira kwavari kuti panga pasina umbo hwakakwana kudare remagistrate court yekuti titi vangarivhume ndivo vane Twitter account yaishandiswa kungoita noise pese pese ichiti tichada kuenda kumademonstration nezvakadaro. Saka dare rabvumirana nenyaya yekuti panga pasina umbo zvachose nekuti vanga vasingatombonyatsoziva kuti ndiani muridzi weTwitter account yacho yavanga vachishandisa. Saka razoti aiwa havana mhosva, vaifanira kunge vasinange vatori nemhosva kubva pakutanga. Ndobva vatongoti vachitobuditswa ipapo, havana kuzombomirira zvavanomboita tombotora nguva tichifunga. Zvichingopera kutaurirwa nyaya dzapirwa vangotendera nenyaya yekuti aiwa munhu anofanira kubuda muchero.
Mashoko amuzvinafundo Lovemore Maduku gweta remutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. Muguziya nezvenyaya iyi tabatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Atinofara zvikuru nezvataona dare repamusoro reHigh Court richiita pazuva ranhasi. Iringoo bhilifi yedu kubva pekutanga chaiko kuti izvo mhosva vanga vasina. Takatoshamisikawo vachibatwa nemhosva, and dzinhuwo zvakatitambudza vachibatwa nemhosva, asi nhasi tava nomufaro vachibatwa vasina mhosva, vosununguka. Obviously zvinorwadza kuti vatora nguva yakareba vari muusungwa senyaya yavanzira kana vasununguro vakazvara nazvo.
Asika vamwe vari kuti zvaitwa nedare repamusoro zviri kuratidza kuti matare anoshanda pasina zvekupindira zvematongerwo enyika zvanga zvichitaurwa nevamwe. Munowirirana nazve?
I think tiri kusangana nyaya. There are times zvekuti vanhu vanoitawo feeling iyoyo yekuti apa nomunga zvematongerwo enyika zviri kupindira apa chokwadi hapana. Ende pamwe pacho pamwe varikuona kunge vachibhalansisa. Asi ini sedzeka handigoni kutaurika maererano nenyaya iyoyo nokuti mangwana ndenge ndakufanira kuti ndiende pamberi pedare iroro. Chakakosha chandoda kuti titaure nezvacho inyaya yokuti akatike kutanga katiri kuona maconvictions ezvematongerwo enyika achiitwa overturned kuhigh court. Votipa zvino mubvunzo wokuti saka kumajustice court tiri kutsvagei, toramba here kuenda kumajustice court nekuti ndiko kwatiri kuona maconviction ari kuuya aizosendekwa parutivi kuhigh court.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga yetinoona vakawanda vanobatwa nemhosva idzodzo, bumbiro remutemo rinoti kudii chaizvo?
Totoshamisika kana munhu onzi apesvedzera mhirizhonga mushure meunge munhu apedzera kuti handei tinodemonstrata. Bumbiro redu remutemo rinotendera kuti kana munhu paine chaasiri kufara nacho ane kodzero yekudemonstrata. Masvondo macho maapfuura takaona amai Beatrice Mutetwa vachipanda vega zvavo vakasimudza plakadhi vachikomplena nenyaya yemarecords ari kuitwa navachabangwaya vachiti makakutyora kodzero dzedu paererano nekuvhota kwatakaita. Idemonstration yavakaita vega and zvinotenderwa. Takaona last time vaiti vitamukarembwa vachinge vakondiswa nekuti vakanga vademonstratira nyaya dzecorruption paya vakanzi vari kupesvedzera mhirizhonga nekuti vaigona kupedzisira vateverwa nevanhu. Kuteverwa nevanhu haisi mhosva kana kuchidemonstrata nekuti vanhu naivo vanogonakuita se kukutevera ende vanogumi kodzero yekuti vava vanodemonstrata. Asi zvekuti vanhu vaomese kuti tadhemonstrate ndizvo zvatiri kushora nekuti bumburo redu remutemo rinotova nedemonstration as a right.
Mukuru wesangano rinoruva kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights and Your Forum vaWilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vatsigiri vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change varikurudzira bato iri kuti riburitse nengo dzaro dzose dzasara muparamende nemumakanzuru kuti pasi rose rione kuti muZimbabwe mave neutongo hwehumbimbindoga. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzebato iri mudare reparamende nemakanzuru nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri Vasengezo Shabangu. Kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuti vaShabangu havasi nhengo yebato ravo uye havana chigaro chakadai. Bato reTriple C nemugovera rakararasikirwa nezvigaro zvipfumbamwe mushure mekurambidzwa kukwikwidza musarudzo nematare. Vanopikisa vanoti vaShabangu vari kushandiswa nezanupf kuti iwane zvigaro gumi zvairi kuda kuti ikwanise kuvandudza bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamirira nyika kusvika madhongi amira nyanga. Asi vaShabangu nezanupf vanoti havasi kuita chirwirangwe vachiti vari kutaura mashoko akadai havasi kuziva zvavari kutaura. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi.
Hapana zviri kuitika zvati zvaitika zvine maringe nezvamuri kutaura. Tiri kuona zviri kuitika munyika zvisina kumira zvakanaka uye tiri kutevera hurukuro dziri kuitwa nevanhu vakasiyana siyana tidei Triple C yadai dai kugadzirisa nyika mamiriro akaita nyika. Tinozvitambira zvese tichizvizeya tichiona kuti zvinonyatsobuda zvakanaka zvinoita kuti nyika ifambe zvakanaka. Zvinhu zvifambe nenzira yazviri kufanira kufamba nayo ndezvipi. Naizvozvo tichagara misangano mikuru ematare makuru ebato reTriple C mazuva anotevera tichihukurukura nekuzeya mapoints ari kubuda muvanhu vakasiyana siyana, maideas nemazano ari kubuda muvanhu vakasiyana siyana. Pachazoita budikidzo yekuti gwara raakutogwa nemisangano nderipi.
Asi tiri kutaurawo nevamwe ka tichiona nezviri kuitikawo kana pamadande mutande vanhu vachikurudzirana nekutovhota nekudidi kuti dai Triple C yambodzora vamiririri vayo. Muri kuti iwo nemashoko atiri kuona ari kutendererai?
Pari zvino ndingati hapana zvakadaro zviri kuitika. Musangano uiri seguru segurweka unosangana vanhu vozeya nyaya yopinda mudariro yopinda mudare yozewa pobuda budikidze kuti tiri kufamba sei.
Saka tingati kuenda kumberi sebato vanhu vakuchimirira kuzonzwa zvichatevera.
Vanhu vamiri ndava vanhu ndobato, vanhu vanofarira kuita zvavanokwanisa kuita munharaunda dzavari, kuonesa vanhu, kusimudzira sma spirits evanhu tichifamba panozouyawo zvinouya kubva kumutungamiriri, vanhu vanenge vagara vari mumutima vachifamba.
Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vachitaura vari parunare muHarare naIvans Ninga weStudio 7. Ivans abatawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza.
Maita enyu azininga nyaya iri kuZimbabwe pane zvematongerwo enyika kuti reTPC nyaya yakaoma zvikuru, nekuti hapana yandikati decision iri nyore kubato iro riri. Ndokudaro nekuti vakati vakubuda muparliament kana mumakanzuro avakanga vahwina, zvinoreva kuti hakusina vamiriri. Zvinoreva zvakare kuti ZANU-PF ichangoita muitiro wayo wekungoita maby-election yobva yatora, kana kuri kuti TPC haina kupinda maby-election iwayo. Nekuti varikuratidza apa apa paitwa maby-election emusi wa9 kuti havana nyadzi. Vamwewo ndo vanoti dai vangoramba varipo vangototi izvo zvavainazvo vochizvichengetedza, asi tiri kuona kuti zvavainazvo zvacho hazvisi kubatsira. Saka ndosaka ndati nyaya yakaoma, kuti woenda kuruboshwe here kana kuti woenda kurudyi, zvakutoda uchenjeri hwamambo Solomon chaiwo.
Asi tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya dzacho idzodzi, munoona sokuti pane zvichangaitwa here apa kuti vagadzirise mafambiro ari kuita zvinhu mubato ravo pari zvino?
Mamiriro akaita zvinhu mubato reTPC manyamamire nerongo chaiwo, nekuti pane makakatanwa akambotanga achakahwandiswa nechekuseri uko. Asi mukufamba kuri kuita nguva tiri kuona kuti aiwo pane makakatanwa, ende makakatanwa aya haasi pavanhu vatingangoti vari kuzasi, ari kuvanhu vari kumusorosoro chaiko chaiko, ende ari kubuda panguva isina kumira zvakanaka. Saka kuuya kwaita nyaya iyi kuri kuwedzera yandingati kukanyana kanyana kwezvunhu, kana kuti pachirungu confusion.
Zvii zvamungadai muri kukurudzira imi nechimiro chavepo ichi?
Ndoda kuti vazininga tirangaridzane kuti panyaya iyi pane nyaya yecheuviri chevamiriri vatarisi veparamendi kana kuti vanenge vari mumakanzuro, nekuti vachange vachizvitarisawo. Hongu pane nyaya yebato, asi pane nyaya yekuti ini savamukonza kana ndiri mumiriri weTPC ndakamboshandisa mari yangu kukambena, ndapinda pachinzvimbo ndakuti aiwo ndakuchifanira kuwanawo go rekuti ndipada ndidzosere pane zvandakatapudza pakukambena. Saka nyaya dzacho dzinobva dzasangana-sangana ipapo, zvobva zvaita kunge vechidiki vanobva vati zvobva zvaita kunge vanhu vari kunyepera kuzungaira, asi vachiziva zvavo zvavaroda kuita. Saka inini chandingakurudzira vatungamiriri veTPC vese ndechekuti vagarisa pasi, vadzokere kumashure, vabatani, vatange kuumba chinhu chimwe chete, nekuti bato reTPC rakatakura tarisiro yevazhinji veZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakaparadzwa nedutu mpengo remhepo nemafashamu emvura nezuro. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri dzinosanganisira Checheche kuManicaland, Jeri reHwahwa kuGweru uye zvikoro nedzimba zvakaparadzwawo kuDete kuHwange. Mhuri dzakawanda dzakasara dzisina pekugara. Mukuzeya zvakaitika kwaCheche, tabata mumwe mugari wekunzvimbo iyi vaEffort Manono.
Zuro munguva yemasikati kwakaita mhepo yakakura yaambo yakazopeisira yaane mvura, asi mhepo iyi yakaparadza zvivakwa zvakati kuti kusanganisira mabhanga, zvitoro, dzimba dzanga dziri kukwatanirwa marata dzimwe dzacho dzichitowa mudhuri, miti ikadzurwa, matanda emagetsi akadzurwa achidonhedzwa, tambo dzichidambuka. Zvekuti kutaura kudai muchinge South muwadhi 24, 30 nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza hakutori namagetsi kuburikidza nazvo.
Asi pane vakakuwara here?
Kusvika pari zvino hatina vakaitika itwa kana kusangana navo vakakuvara pachiitiko ichi kunze kweizvozvo chete zvakafaradza.
Vakaparidzirwa dzimba vari kugara pai pari zvino?
Vamwe vachoni vakanga zviya zvekuti une hama yake wakange achiendawo, vamwe ndo vakatsvagawo matende ekuti vavhare pamusoro kuti vakwanise kunge varimo mudzimba izvi, kunyanya izvi zviya dzakakwatanurwa mazenge. Vakatsvaga matende, vakakwanisa kutsvaga matende, vasinawo ndo vakakwanisa kukumbira dzimba dzemashamwari nemanesidho kuti vakwanise kubvisa zvinhu zvavo mukati medzimba izvozvo vachienda kunoisa ipapo kuitira kuti mvura yacho yanga ichiri kuratidza kuti iri kuenderera mberi sekuti yatiedzerwei chinaya pari zvinhu zvacho kwava nezuva.
Pane rubatsiro rwati rwauya here kubva kuhurumende?
Kusvika pari zvino hapana rubatsiro rwati rwauya. Ngatiti isusu pamwe inguva inyaya yekuti chinhu chakaitika mukati manezi kuzonaya ikoko nekusvika pakuedza kwanhasi, asi pari zvino hapana rubatsiro rwauya. Tiri kutarisira kuti kana richinge razouya tichazoine taakuziva nekuzivisa nyika kuti pane rubatsiro rwabva kuhurumende.
VaEffort Manono mugari wekwacheche kumanikaland vanga vachitaura vari parunare vari kwacheche kwakare. Sangano reZimbabwe Exiles Forum riri kukurudzira zvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuenda kuSouth Africa kuti zvitakure magwaro akakwana sezvo migwagwa yakawanda yazara veBorder Management Authority vekuSouth Africa vari kusunga vanhu. Mapurisa ekuLimpopo kuSouth Africa anoti mukupera kwesvondo akasunga zvizvarwa zveZimbabwe zana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 133 zvisina magwaro ekufambisa. Pane vakasungwa apa pane vana makumi manomwe nevatatu, vamwe vari pasi pemwedzi mitanhatu uye vanhu vakuru makumi matanhatu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara.
Chikonzero chikuru chiri kudariswa ndechekuti iyo hurumende yeSouth Africa kuburikidza neministry yayo yeHome Affairs vakaita inonzi Border Management. Saka Border Management yayo pavakatanga vanga vari 200 asi minista akazowedzera vamwe zviuru zvina, saka vanenge vava kuzviuru zvitanhatu. Saka vati wandei. Saka vanhu veBorder Management vaiva kuchikwanisa manje kuchibva kumaborder towns vachipinda mukati vachiteera zvizvarwa zvenyika dzese, hatingati hedu Zimbabwe yega asi kuti zvizvarwa zvenyika dzese vanenge vapinda munyika vasina mapepa. Saka ndozvakukodzera kuti nyaya idzi dzinge dzichibuda dzakawanda kudai. Uyezve chimwe chinhu tinofanira kurangariraka kuti taakuenda musarudzo.
Ko, panguva yesarudzo pane dambudziko rei chaizvo?
Gore rinouya nyika yeSouth Africa inenge ichiita sarudzo. Saka nguva yesarudzo inoyo inguva inoitika zvinhu zvakawanda zvakadaro, nekuti mamwe mapato akatozivikana nenyaya dzekuti vakanga vachiti hatidi kuona vanhu vekune dzimwe nyika muno, vanenge vachinzi illegal foreigners. But tozova kuti munhu wese anenge ari muforeigner anopedzisira ave target. Saka ndo zvimwe zviri kukonzera kudaro kuti iyi nyaya dzekuti taakupinda musarudzo.
Nekusungwa kuri kuitwa vanhu vakawanda uku, mungapewo kurudziro vanhu vari kuda kuuya kuSouth Africa yekuti kudii nekumira kwaita zvinhu uku?
Vanhu vanoda kuuya kuSouth Africa kana vachida kuuya kuSouth Africa chitove nevimbo yekuti mapepers ako akakwana, nekuti kana mapepers asina kukwana hazvibetseri kuti uuye kunoku. Chekutanga, kana uchida kuuya kuno kuzoshanya, unouya zvako usina visa, hazvina dambudziko izvozvo. Wosvikopiwa mazuva ako pabhodha, wopinda hako munyika woita zvaunoda, wobuda mazuva ako asati apera. Asi kana uchida kuuya kuno kuzoshanda, waakutomeka shuwa kuti iwewe wagadzisa mapepers ako uchiri kumusha usati wauya kunoku. Ende chimwe zvichatoda kutaurira vanhu chekuti vane Zimbabwe ndechekuti South Africa haisiri South Africa yaiya yekare, iya South Africa yacho yaakutoomawo. Saka dzimwe dzenguva pane kuti vanhu mushuvire kuti regai tiende kuSouth Africa tinodidi, kana uchiona kuti mapepers ako haagone kuti uuye kunoku, nekuti vanhu vanonyanya kuwana mukana zvikuru ndevaya vanenge vane anonzi macritical skills aya. Ukangoona kuti iwo hauna critical skill yekuti ukwanise kuuya kunoku, zviri nani utsvage kumwe kwekuenda kunonogarika kuchiitika upenyu unenge uri nani pane kuti ushushuvire uchiuya kunoku nokuti ukange wabatwa kunoku ukanogadzwa mujeri wobva wapiwa bhani futi bhani iyoyo ichazokukanganisa kuti kana waakuda kuzoenda kune imwe nyika kunze kwenyika kunyika dzepamusoro-soro idzi vanozvibhani iyoyo vanoipika vokunyima visa rekunyika kwavo vachiti iwo unomboenda kunyika dzevamwe zvisiri pamutemo saka hatichakupa visa
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara vachitaura vari parunare muPretoria. United Nations General Assembly iri kutarisirwa mangwana kuvhota kuti paitwe chibvumirano chekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vambobatsirwe nechikafu nemishonga. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi muguta reKhan Yunis nekuchamhembe kweGaza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushaiwa zvikafu, vari kushaiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwe womasangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. Ukuwo kuUnited Nations mubatanidzo wenyika dzepasi rose vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburitsavo imwe yanoti article mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose. Kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. So masimba avanawo iwawo, masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama napa dzinogona napo kuti pamboitika ceasefire vanhu vachitaurirana. Chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi.
Tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu, mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo?
Isu nezuva rinonziro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yokuIsrael, asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia, Ukraine, kuSudan dzinge dzichitaurwa kuti dzimire.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Cholera chiri kuramba chichiita sechinoenderera munzvimbo dzakawanda dzemunyika yedu yeZimbabwe. Hatichaona kuti kazhinji kazhinji
tine urombo chitombo kupai zvaitika kune dzimwe nyika kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika kuri kuenderera mberi kuDRC kwasara vhiki rimwe chete kuti vanhu vavote. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nevana kana kuti 54 ndivo vakavhenekwa vakaonekwa kuti vakafa nechirwere chekorera icho chiri kuramba chichipararira munyika mose. Asi pane vamwe vanhu zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vari kufungidzirwa kuti vakafawo nechirwere ichi asi vasati vavhenekwa. Mukuziya nezvekupararira kwechirwere ichi, tabata mukuru munyaya dzezveutano paUniversity of Zimbabwe, Dr. Enoch Maida. Pane tine urombo vatereri, tinoda kuti zvakare pane vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 1367 vakavhenekwa vakaonekwawo kuti vakabatwa nechirwere ichi. Vanofungidzirwa kuti vakabata chirwere ichi asi vasina kuvhenekwa zviuru gumi nemazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 10,336. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tine urombo vatereri, tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu. Asi iko zvino toda kukuzivisai kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections dzakaitwa nemusi wemugovera nezvadzinoreva panyaya yeutongo hwejekerere. Kune vamwe munyika vave kukurudzira bato rinopikisa RCCC kuti risiyane nekuramba richienda kudare reparamende kana nhengo dzaro dzichingodzingwa zvisina tsarukano. Asi vamwe vanotiwo bato iri rikabuda muparamende kanawo mumakanzuru zvinoreva kuti rinenge rarasikirwa zvakanyanya nechimwe chibenga chekurwira utongo hwejekerere charanga rawana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai edu anoti 909am 4930-13860-15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mutongo wekuti mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume havana mhosva yavakapara pavakakandwa mujeri kwemakore matatu naMajor Street mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Vamwe vanhu vokurudzira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuti ribude mudare reparamende nemakanzuru kuti zvibude pachena pasi rose kuti munyika mapindwa napongwe. Vanhu vakawanda mune mamwe matunhu voparadzirwa dzimba dzavo nedutu mpengo remhepo nemvura. KuSouth Africa kunonzi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kusungwa mumigwagwa zvichida kuedza kupinda munyika iyi zvisina magwaro akakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichitiwo ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kutitumira tsamba mbozha kuStudio 7 at voanews.com. Tashuka kumagumo yichirongwa chedu. Anuko ni kaine mfaro ndinu wenyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 11 mpalakazi 2023 ngotabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyabonga ukukhululwa kuka baba ungarivume ngibona ukuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa umthetho wandaba kube namagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele.
Idalele High Court seyikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthetho wandaba kamantshi eHarare.
Siyananzelela ukubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli, u-MP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele amanamba abantu abavotayo abamalutshwane.
Lokhu kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-elections olukhutshwe ngempelaviki okube lapho abantu abangaphumanga ngobuningi ukuyavota kobulawela kwezinye indawo zeZimbabwe. Ezinye zezakhamizi zasedethe esabelweni samathebelele North zisele zingelamizi ngemva kokuhlaselwa ingozi yezulu lesiphepho ebelilolaka olubi eline ilanga lonke ladalwa umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthetho wandaba kamantshi eHarare ngemva kokumthola elecala lokuthothozela odlakela ngomnyaka ka-2020. Igqwetha likaNgarivume uSkwica Mfundo Love Momaduku uthi idalele High Court lithi umantshi uFerris Chakanyuka wehluleka wenza iphutha wapha isigwebo esingaqondanga ngoba abachuchisi kabazange bebone ngeqiniso ukuba nguye owaphanyeka enkundleni yeTwitter umbiko wokuthotshozela udlakela. Idalele High Court lithi akwaziwa ukuba ngubani umnikazi wekhasi leli elisenkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter. Ungarivume ubesevalelwe okwenyanga eziyisithiyangalombili 8. Akwaziwa ukuba ungarivume uza kwenzana esephume entilongweni. Ukuhlaziyalo ludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyabonga ukukhululwa kuka baba ungarivume. Ngibona kuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa kumthetho wandaba kube lamagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele kube sokuphuma ngale kugcineni ukuthi hayi bekuphanjanisiwe. Ambonani kuba nzima khonapho. Ngakho siyathemba ukuba kube izifundo zokuthi indaba ezinje kumele ukuthi zichukwe sibili kuze kuphume emceke ukuthi umuntu unolecala mbekalalo.
Ye, mase sikhangele mfundisi lapha siyabona ukuthi ye konoko kuyokuthi umuntu uyabemelwa ngamagqwetha nxa kuyikuthi esenza ama-appeals nalawa. Kambe umuntu kazana nje engakwenelisa yini lokho?
Lokhu kutshengisa njalo ukuthi ebantwini abampofu abangalamali kuyadingakala ukuthi kube le nhlanganiso eziningi zamagqwetha ezikwanisa ukumela abantu emthethwandaba nxa kuthiwa kube lo daba akwenzela ukuthi indaba yomuntu lo ichukwe kuhle engagcine siye siyejele yena evele engawonanga lutho. Kuqakathekile lokho.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance oxoxelwa Gibbs Dube weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Loku kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-election olukhutshwe ngempela viki lapho abantu abangaphumanga ngobunengi ukuyavota koBulawayo lakwezinye indawo zeZimbabwe. Abaphikisayo bathi ibandla leZANU-PF yilo elenze ukuba kube lo khetho loluhatshi umnumzana Sengezo Chabangu owaxotshiswa edalela ephalamende amalunga eCitizens Coalition for Change esithi nguye unobhala jikelele we-Triple C. Bathi lifuna ukuba labantu abaningi edalela ephalamende ukwenzela ukuthi liguqule isekelo sombuso welizwe santando. Kubika uGibbs Dube.
Abantu abayingcosana bavote kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe ngempela viki. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu abavote koBulawayo bayisilinganiso sokulitshumi lambili ekhulwini 12%, njalo balutshwane kakhulu abavote kukhetho lolu eBinga, eBeitbridge, Lupane lawezinye indawo. Abaphikisayo bathi lokhu kuphehlwe libandla leZANU-PF elifuna ukuba lamalunga amaningi edala lephalamende ukwenzela ukuguqula asantando isekelo sombuso welizwe. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ngomunye wabakhonona ngokhetho lolu.
Ukhetho ke olwenziweyo lolu belungekho emthethweni, lukhetho lokuqilibezela iZANU-PF ibizincinta ngokulungisa okunye okungamaphathi isithi incintisana lakho ikwazi ukuthi akulo muntu incintisana nayo. Isikhiphe ke ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubaba Advocate Nelson Chamisa onguye ome eqinisweni ngodaba lokumela abantu beZimbabwe ikwehlukuluzwa ezondwa etshona ethethiswa kumaradio yeZANU kutshengisa ukuthi nguye umkhokheli okumele simlandele nguye ome eqiniseni njalo ome labantu. Inkundla kenkulu yomhlangano we-CCC Citizens National Assembly izahlala ke ihluze lolu daba kakhulu aphume ke ama-decisions amakhulu ezizawachazelelisa ukuthi hayi ngomva kwalokho okwenzakeleyo njengebandla thina sesithi abantu beZimbabwe i-direction esesiyithatha yileyi. Ngalokho ke amalanga alandelayo la sizabe silitshela ukuthi hayi umhlangano lwani usuwenziwe sesiyihluzile lindaba edale elikhulu lomhlangano we-Citizens National Assembly sesilichazela ukuthi ukusisiya phambili i-direction ezayithatha njengeparty.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU-PF Central Committee uthi akumangalisi ukuba kube labantu abalutshwane abavote kukhetho lolu.
Ukhetho lwama-by-election alukaze vele lwaba lamanamba amaningi kakhulu nxa lusenziwa. Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli uMP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele lubuya lumi ngendlela enjalo eyokuthi khona amanamba abantu abavotayo abamalutshwane. So akula lutho esingalukhuluma ukuthi khona mhlawumbe lokho kutshoni kumbe akutshoni, yinto vele evamileyo eyenzakalayo ubana ama-by-election ahlala ethola inani labantu abavotayo lisiba lulutshwane nxa siqhathanise lama-harmonized general election. So yiko kwenzakeleyo, impumelo yona leyo, abanqobileyo banqobile. Ngiyakwazi ubana out of ama-seat angu-9 adevotelwa sithethe ayisikhombisa angu-7 amabili ahamba ke ku-CCC. Ngakho ke yiko kukhona, yiko esihamba ngakho. Yikho vele indlela eyenziwa ngayo kwelakithi eZimbabwe nxa sikhangela ama-by-election.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukhetho lolu ludalwe ngokwenzakala kubandla le-CCC.
Ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo ngingathi lukhetho olungajwayelekanga. Ukhetho lapha olubangelwe i-factionalism ye-CCC. Siyabona i-factionalism ye-CCC iyafana le-factionalism eyeZANU eyazala i-CU eka 2017. So ke bangabe besitsho ukuthi iZANU ibizincintisela le-CCC ngenye indlela, kodwa akutsho ukuthi la amanye amabandla ngamabandla angatsho lutho. Ukungavoti kwabantu kuba yikusekela iZANU ukuthi ungavoti. Kungabe kuyinto abantu esingayibona ngendlela etshiyeneyo kodwa nxa ngoba indlela ivini TPC kumbe MDC evotelwa ngayo ivotelwa ukuthi izanu ingaweni nxa sokumele ukuthi kuthiwe khona soze kuvotelwa amanye amabandla kungcono izanu iwine then ke osesiba yizanu ke ngubani khonapho ngoba sasizwe kakhulu abantu ba TPC besithi khona abanye abantu bayizani but sibona abantu be TPC abayiba bathi khona ebababambileyo bebevele befuna kuwine izanu ngenye indlela ngokwesaba nje ukuthi kuthiwa hayi asilandeleni iconstitution kuphela kulohlupho olukhulu kakhulu oluselizwe yikho thina sisithi ilizwe kake kuhlalwe phansi kuboniswane ukuthi kanti kuyini okungenziwa okungasiza ilizwe abantu kabaselayo iconfidence la kuyo iTPC yona leyo inezimatch ezila kuzana abantu bengala iconfidence ngoba nxa ubona kuvotelwa umuntu ewina nge 1000 votes MP kuyayangisa lokho
ukhetho lolu lwenziwe kulandela ukuxothiswa kwamalunga e-CCC edalele parliamente ngumnumzana Sengezo-Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change ngimele iStudio 7 ngise-Washington ngingu-Gibbs Dube
Ezinye zezakhamizi zasedethe esabelweni samathebeleland north zehlelwe yingozi yezulu lesiphepho ebelilolaka olubi eline ilanga lonke labangela umonakalo omkhulu. Leli zulu lidilize imizi kanye lezikolo ezigqothulwe uphahla lachiya abanye bengela ndawo yokubeka amakhanda. Kubika unokuthi abadlamini oweStudio 7.
Ngokutsho kwezakhamizi zika Ward 18 lapho isiphepho lesi esibikwa sihlasele ngamandla abanye abagoqela abantwana lasebekhulile basesimeni sokudinga usizo lokudla izembatho kanye lengalo yosizo lokwakha kutsha umnumzana Kenny Sibanda oleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yokuzalwa uthi kwakhe umuzi isiphepho lesi sichayesa lothisa
ngikhuluma kanje nje veli akulungisekanga kuhle usuku kathesi yiko lapha engizama ukuthi ngithi ngizama ukuthi ndungise khona ekulaleni lapha hayi kube luhlupho sibili ngoba sibe siqonda ukulala kiwo wona umbheda wona lo yawuthanjiswe izulu ukulala nje kuphela ukuthi kade uzaqondanga akula lapho uyaqonda khona
omunye njalo okhalayo ngunkosikazi Liznet Dube wemangweni munye
vele into yonke vele akula lutho oluphilayo konke kumanzi ha akula lutho vele oluhle ngoba amazenge wonke aphume akuwa phansi umdulu akuwa phansi vele asisebunzimeni khonapho obungamanga ukuqonda asisakwazi ukuthi singaphephela ngapi singabantu nje
esinye njalo isakhamuzi sentunya umnumzana Dax Sibanda uthi behlelwe ingozi le bona bengekho besenkonzweni cede wafica umuzi wakhe kanye lowabo makhelwane sekulucaca
umakhelwane lapha kuphume amazenge amabili then uphahla lonke luthetho lalakhelwa phandle impahla zimanzi akula mpahla yomile zonke impahla zimanzi isikhathi ufika mna ngelelo zenezi inkonzo enithokuthi abantu vele behlezi bebutheni kokunye okungamadumbadumba
ongukhansila walumango umnumzana Stanley Torima uthi izikolo ezigoqela iSt Francis Primary School leDetema Secondary School ziquphulwe uphahla kwabhidlizwa ingwalo kanye lemitshina yokufunda ama-computers.
Ama roofs for two blocks at St Francis wonke athethwe lomoya phakathi kwama-classrooms angkhona kade kule furniture kade kula ma-computers kade kula mabhuku abantwana besikolo amabhuku lawa wonke asemanzini aphakathi kwamanzi
uTorima ucela ukuba abantu kanye lohulumende belule ingalo esithi izinga lenswelo kulumango liphezulu kakhulu
abanye bangona abala wamandla ukuthi bengakwanisa ukuthi bepangise ukuthi vetore ukuthi izindlu zabo ziyakwe kutsha uyabona amabhuku onke nxa engasekho ukucalisa umnyaka waka 2024 kuzabe kunzima kubabalisi labafundi
Umphathi ntambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo utshelela umsakazo ukuba ubengakasizwa lesi sehlakalo, kodwa uthembise ukuba phezu kwalokhu ngokutshetsha besebenzisana labohlangothi lokunwanzwa kwabathinteka engozini ezinje olwesivu protection unit kanye leWange Rural District Council. Isehlakalo sedethe silandela njalo enye inkemenkeme eyenzakala esihonqweni seWange National Park, lapho ababona ngokukhuselwa kwemvelo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bebika ukuba sekufe indlovu ezifika phose ikhulu kusukela ngenyanga kaMpandula, kwafa lezinye inyamazana ezigoqela inyathi ngesizathu sokuguquka komkhathi iclimate change ebangela ukusweleka kwamanzi kanye lamadlelo. Kunje eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba emhlanganweni wokuhlaziya ngezokuguquka komkhathi owe-United Nations Climate Change kwele Dubai, kuxoxiswana ngenhlupho ezifana lalezi kanye lendlela zokuzivikela kulokhu. Ngimele Studio 7 ngisedede nginguNokuthaba Dlamini.
Abalimi abathole izulu eliphansi kwe 30 mm kumalanga amabili sebekhuthazwa ukuthi bake bame ukuhlanyela ukuze inhlanyelo yabo ingaboli. Lokhu kuza ngalesi sikhathi kule ndawo eziqale ukuthola izulu kuyona liviki. Abohlangotho lubona ngomumo womkhathi abe-Meteorological Services Department bakhuphe umbiko othi kukhangelelwe izulu elinenye eledlula i-30 mm ngolwesine, ngolwesibili eMathabeleland South, eMashingo kanye leManicaland. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole-Agritech esabeleni seMathabeleland North.
Besikhangile ukuthola imkhivo lapha nalapha ilizona lonke nje, kodwa esikunanzelelayo ukuthi indawo eziningi azikatholi izulu lokuhlanyela. Abaningi ba izulu lakhona lisangaphansi kwe-20 mm. Lokhu lo mdakalo singawusebenzisa ukuqhubeka sigebha amagodi yethu, sivule imfolo yokuhlanyela. Kuza sincedisa njalo ezifuyweni ukuthi nxa ngathi kuke kwakhizakhiza mhlawumbe kungaqala ukuhluma utshani obutsha, ikakhulu sikhangelele ukuthi inkomo izifuyo zitebunzimele khathesi sokomile. Abalimi asebethole izulu elifika 40 mm phakathi kwensuku ezimbili ezintathu kusiya phezulu banakho ukuthi bahlanyele. Umlimi angathola izulu elingaba yi-30 mm ngosuku olulodwa lilomdaka okuthi angahlanyela. Kodwa laba abangakatholi izulu elizwayo ngicela singahlanyeli ngoba kuyabolela phansi. Asimeni sithole izulu elilomdaka okuza kwenza ukuthi sikwanise ukuthi sihlanyele similini.
Ye baba Nyoni, sikhangela lapha inhlanyelo ezingahlanyelwa ngabalimi, kule nhlanyelo elingasikhuthaza na kumbe izilimo elingazikhuthaza sikhangela umumo lo.
Okokuqala sikhuthaza ukuthi abalimi bananzelele ukuthi njengobana nje silamhla siku 11 December 11 Mpalakazi, isikhathi esilaso ngasikhangela imbali yokuna kwezulu eZimbabwe, isikhathi esesisele naso sokuvuthisa isilimo sesingidile, sokudinga ukuthi silime inhlanyelo evuthwa ngama-100 kusiya kuma-110 15 days. Ngakho kutsho ukuthi nxa kungumumbu bakube zimfanyelo lezi eziphangisayo asithi ngesilungu ultra early maturing varieties. Nxa kungamabele labonyawuthi sikhangele njalo ukuthi sithetha inhlanyelo ezinjeyabo okhashana omashiya ezikulapho ukuthi ne-90 kusiya ku-100 days zivuthwe. Sibe sesikhangela ukufaka isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda. Yizo ezinye izilimo konke zakwanjuwa izilimo ezimelana ngono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeneyo, lanxa kungaba le ndlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyathola imbhida ufuhle. Sokudinga ukuthi singafaki amaqandethu engebethini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshitshele ilanga.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngumqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-agritex esabelweni seMathabeleland North. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas elafaka kuluhlu lwamalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika le-European Union iqhubekela phambili iqina edolobheni leKhan Younis esihlengeni seGaza. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi usizo alusenelisi ukufinyelela endaweni eziningi zeGaza ngaphandle kwasedolobheni leRafa eliseduze lomngcele weGaza le-Egypt ngenxa yokulwisana osekusenza imigwaqo ingasahambeki. Abantu abafika phose izigidi ezimbili i-1.9 million sebelahlekelwe imizi yabo eGaza, abaningi besiyaphephela endaweni esezansi zona esezigcwele kakhulu njalo sekule ngozi yokumemetheka kwemikhuhlane. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Efidlela Ncube ocubungule zombusazwe njalo emela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA.
Impilo sizele i-humanitarian crisis enkulu kakhulu emhlabeni. Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane. Ngakho ke impilo esiyibonayo idale i-humanitarian crisis enkulu kakhulu, usizi olukhulu kakhulu, kodwa ke phezuko sizi lolo ikusasa yeza bayinkinga futhi kakhulu. Ngakho kuyadingeka ukuthi iqedwe lyampi iphele ukuze abantu bahlalisane ngendlela efaneleyo, bakhelane ngendlela efaneleyo.
Singenxa yalimpi sibona laphana abantu abaningi abafika phose i-2 million sebeziphephele sebelahlekelwe imizi yabo eGaza laphana. Ubona ngani kwini okungenziwa ukuze kuphathise abantu laba? Sikhangela kakhulu amalungelo abo ukuthi bathole ukudla lokunye okwenza ukuthi impilo ibe ngehloniphekayo.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Bone amazwe amaningi engenela laphana esithi hayi akube lokukhulumisane, kwake kwamiswa impi okwesikhatshana. Ubona ngani okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yokuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israyeli ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, basebeqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo. kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwi amabili abe phila ngendlela ehloniphelinye lelinye.
Umnumzana Efidlela Ncube ocubungeleza umbusazwe njalo umela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA. Embikweni wamaviki wonke owethula lohlangothi lwezempilakahle eZimbabwe oweekly disease surveillance report kuvezwa ukuba kulabantu abayisithupha ababulawa ngumkhuhlane wesihudo eHarare ekupheleni kukalwezi labanye ababhubha eMashonaland Central leNkabazwe. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuba phakathi kwabantu ababanjwa umkhuhlane lo abedlula kancane inkulungwane ezintathu lengxenye ngabantwana abaleminyaka ephansi kwesithupha eyokuzalwa. Kusukela ngonhlolanja lonyaka abantu ababanjwa umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezidlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 336,534 kwabhubha abangamakhulu amabili lamachumi amane 243. Ukuze sizwe kune ngomkhuhlane lo sixhume uDokotela Mafios Samchamu ophethe uhlangothi lukahulumende kwezempilakahle kobulawayo.
Umkhuhlane wesihudo esibangelwa ligciwane lomhlobo webacteria okuthiwa Vibrio cholerae. Igciwane leli lingena emntwini ngokudla okungahlanzekanga kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Lithi lingangena lifike liphambanise amathumbu umuntu besehuda kulakho njalo okuhlanza. Umkhuhlane lo uyabulala ngamakhono amalutshana nxa umuntu engaqalisa ukuhlanza lokuhuda kuswelakale usizo masinya. So wonke umuntu osicabangela ukuthi ulo mkhuhlane wecholera kumele phangise esibhedlela kumbe eklinika eseduzane naye. Nxa engakakwanisi ukuya esibhedlela noma eklinika eseduzane naye akwanisa ukuncedakala ngokunatha amanzi abilisiweyo aletshukela amateaspoon angu-6 le-half yeteaspoon yesawudo phakathi kwelitha eyodwa yamanzi. Natha amanzi wona lawo abilisiweyo. Umkhuhlane lo uyoqhamuke kule Zimbabwe kulesisibanga ngonhlolanja. And kobulawayo sesike saba nabantu abafika abathathu esinesiqiniseko sokuba babanjwe ngumkhuhlane wecholera. Kulo wesine osishiyileyo esingakabi leqiniso ukuba ubulewe yicholera kumbe hatshi. Okwakhathesi asilamuntu onawo umkhuhlane wecholera kobulawayo esiwaziwa okwezinyanga ezintathu ezidlulileyo. Kodwa umkhuhlane lo okhona kwezinye izibanga eziseduzane nathi njalo uyakwanisa ukubuya noma yisiphi isikhathi. So thina njengabantu bezempilakahle sihlezi sihlalele evalweni silindele ukuthi lo mkhuhlane ungawaqhamuka nakobulawayo noma yisiphi isikhathi.
Ye, singathi-ke abantu bengayi endaweni ezilomkhuhlane lo yini? Siyakwazi ukuthi uyamemetheka eHarare lezinye indawo.
Hayi, ukuthi singathi abantu bengahambi singabe sivalela abantu phandle kwendlela zokuziphilisa. Okumele sikufundisa abantu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kanjani njalo singawunqabela kanjani. So abantu uma bebuthene khuthaza ukuthi bengabingelelani bebamba beqhawulana izandla ngoba umkhuhlane wekholera ungamemetheka kanjalo. Njalo bengabuthani isikhathi eside ezindaweni ezinjengezimfa, imitshado, ukudla abakudlayo kabeleqiniso lokuthi yikudla okuhlanzekileyo okuphekiweyo okudliwa kusatshisa okuphekwe ngabantu abahlanzekileyo. Amanzi esiwanathayo kabe ngamanzi abilisiweyo noma amanzi afakwe umuthi wokubulala amagciwane abangela umkhuhlane wekholera namanye amagciwane angabe esemanzini. Kabe ngamanzi ahlanzekileyo abilisiweyo afakwe umuthi kumbe amanzi avela epompini ye-City Council namanzi ahloliweyo nawo.
Singathi njengoba kungela manzi engani asilela kangaka pho alesaba ukuthi umkhuhlane lo ungaqhamuka la kwabulawayo.
Njengoba ngitshilo sihlala sisevaleni ukuthi lo mkhuhlane uzaqhamuka sisoze inhlala silungiselele.
Lo ngudokotela Samthembu ophethe uhlangothelo zempilakahle kobulawayo, bexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 okobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje, olivalelisayo ngutabo kancube.